shamwari dzavama gaisa dzaungana marare nhasi dzichirangarira upenyu hwavo zvichitevera kusvika kwakaita mutumbi wavo munyika nezuro. Ataura akamira sababa vemhuri yekwamagaisa varobert magaisa vati mhuri yavo yakarasikirwa zvikuru nemunhu aiva nerudo uye aida budiriro yenyika yake. Vashitaurawo pachiitiko ichi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vatiwo kunyange zvinhu zvakawanda zvisina kumira zvakanaka munyika dzidzo yemunyika yakaitawo kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakaita savamagaisa zvisimudze mureza wenyika kune dzimwe nyika.
Yes, ZANU-PF yakatiitira zvakashata. Yes, nyika yedu iri kuita zvakashata. But kune chirwani chakuda kutiita acknowledge. Mukaona Dr. Magaisa vakwanisa kuenda kuKent University in the election. Mukaona Professor Mutambara vaenda kuMIT to be one of the superstar intellectuals in the world. Vana Dr. Mandaza, vana Dr. Makoni, vana Sada. It tells you kuti education yedu pane uchakanaka chatinofana kuacknowledge. There are good things that are equal to liberation struggle produced some of the finest things we must celebrate. Education is one of them. Sovereign land is one of them. The ability to vote, one man, one vote. But that ability to be able to bring our country back and to define ourselves as a people is what we can talk for, is what liberation struggle for us.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara avo vakashanda naDr. Magaisa vari chipangamazano chavamoge mutsvangirai vati mufi aive munhu akanga achinyora zvinhu zvinoita kuti nyika isimukire uye akanga achishanda zvikuru kusimudzira vamwe kuti vave vatungamiri vakatwasuka uye vanorwira zvido zveveruzhinji. Vamwe vanga vari parufu apa vanosanganisira muzvinafundo Lavimo Maduku vanotungamirira bato reNCA avo vati mufi akabata basa guru mukudzidzisa vanhu nezvemutemo.
Gaisa ayo takaona zvakawanda zvaakaita chikuru chaakanyanyoita wakataridza kusa vanhu vezimbabwe kuti vadzivise kuti mutemo unoshanda zvakadii, mutemo unokwanisa kuvabatsira sei, mutemo unokwanisa kukanganisa vari muhurumende. Asi unenge mutemo pamwe wakatonaka pache zvavo. Akaita nezvaainyora zviya zvainzi Big Saturday Read zvaingobuda hazvo mune vanhu vanenge vachizoona, asi zvaizoperera kuenda kwakawanda.
Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kusile Don Dr. Simba Makoni vaimbova gurukota rezvemari vati vamagaisa vaitomutora semudzidzisi wavo.
Ini pachangu ndaitora Magaisa semudzidzisi wangu pamusana pekuti mazano aaipa nyika yedu akadzama akawanda ndakaona achindibatsirawo nyange ini muupenyu hwangu. Ndaitorawo Magaisa semutungamiri wangu pamusana pekuti zvakare zvinhu zvaaibatsira nazvo nyange munhu anga ari pachinhanho chipi muupenyu kana aizviteerera zvakanaka aiona zvichimusimudzira. Saka ini ndakaona ari munhu akandibatsira mune zvakawanda, anga akakosha, akakodzera kuti ticheme newe mhuri yake.
Magaisa vakaberekwa musi wa 9 Nyamabvuvhu 1975 uye vasiya mudzimai Shamiso nevana vaviri. Vamagaisa vanotarisirwa kuradzikwa nechipiri kumusha kwavo munharaunda yeChikomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.